Ini ndini Marvelous mfanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi chitatu mbuzi 22-2017. Varikutarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika nemusi wechishanu va Emmerson Mnangagwa vanosvika muHarare kuti vatange basa rekutungamira nyika. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ropomera mauto mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muchirongwa chayo cheOperation Restore Order. Vemachechi vokurudzira vaMnangagwa kuti vadaidzire musangano unopindwa nevezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira nemamwe kuitira kuti pakurukurwe nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa. Judicial Service Commission inomiswa nedare redzimhosva kubvunzurudza vari kuda kupinda pabasa remuchuchisi wehurumende richiti varei goba vakabviswa pabasa iri zvisiri pamutemo. Migwagwa yosara isina mapurisa zvichitevera kutora nemasimba kwakaitwa zvinhu munyika nemauto. Muchirongwa cheLife Talk, Diaspora Forum na 8pm tiri kutarisa pamire vari kunze kwenyika pane zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.